A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 19th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we will be looking at immigration issues affecting some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how in some instances they have led to the breakdown of the family structure. What are your issues? What are your views on the issues?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-619-2077. And we'll call you back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday. But for you women out there, Thursday is your day.
We are also on the web.
Ndichanga kuya vanangu vakasara neshamwari yangu vari 2 iyanganira nawo kuti vatatu mvavaita 5 ndivandavandagara for 5 months then mvandazodzokera umba mvandanotsvaga chi musikana kuti asare nechi nevana vanga vachiri vadiki because mukuru wachanga grade 7 by then mudiki wachanga grade 3 ezvinezvi mukuru aya ne 19 mudika ane 16 pazvinhingamupiri zvatakasangana nazvo ndezvekuti zvinikoma kwazvanu zvakaita wanga usina choice yekuti ndoenda vamwe chikoro chinenge chiri chishoma hauna kana kuti kuti ungaonawo basa remumba racho kumusha kwacho raitonetsa saka munoziva vana kana vakagara vega vasina mubereki kunyanya vasina iwo wemai wekuti unoti regaichi usiya ichi vanenge vane freedom imwe yakanyanyisa zvokuti ndakasvika pakustreswa nemwana mukomana first born yangu inini akasvika kundistresa zvokuti ndakamboonda ndikati zvino ndikaregera basa kuno kumba kwacho anonodyei ndikangoshingirira asi akambondistresa nemusikanzwa
chekutanga ndechekuti mafemidzi aya vakanga vatipa mwedzi miri kubvira pazuva rekuisiya mapepa nezuva rekuzokoleta pemit asi mapemiti acho kubuda kwaari kuita iye zvinoizvi ari kubuda domwe vanhu vazhinji vakasubmita muna mbudzi havasati vawana mapemiti kunova ndo kwakatanga submission date vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yechrismas vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna january kutanga kwegore vanokwanisa kunge vavari mapemiti vokwanisa kufamba vachienda kumisha vanhu ivava vari muno tinotarisawo zvekuti nyaya yekunzi vanhu vakarejectwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanisi kuapinda rejection vari kupiwa mazuva gumi chete yekuti vabude munyika vaonekwe kuenda the appeal process is not there. If your permit application was rejected, an applicant cannot appeal. And we also have serious concerns with people who lost their jobs, bank accounts have been closed. These permits are supposed to be issued after the date of admission within 8 weeks. But this has not been so. These permits have only been issued at a trickle at a time. In January, we wrote to the Minister and the Director General of the Department of Home Affairs. We did not get a response. What we are doing now is we are going to petition the Department of International Relations because we have got a very good relationship with them. Find out if they can then engage their counterparts on our behalf. But we also have the stakeholders that we think as stakeholders we can meet and make the way forward.
Abangakizi ukuzocela ukuthi banikezwe usuku lwama appointment. Siyabanxusa labo bantu ukuthi nakanjani. Bafake icelo kungakashayi umhla zingamashumi amathathu nanye kule esiphezu kuyo kamatshi ngoba emva kwaloko sizobe sesilivala lolo hlelo ebese-ke kudingeka ukuthi babuyiselwe emakhaya
la ma-permits ayi-2 ama-stages awasincedeka kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengabantu abamekle age naw imali ma ukuthi uyithole esandleni ungakorejistadi ayigcineki vele elihle kuma layisha naw usale futhi zolamba kati-ke masula amaphepha ufake ebhenki uba nama-plans okucabangela le ngane zakho because now uyakwazi ukuthi useve
Welcome back to the Women's Roundtable, where tonight we are going to be looking at some immigration issues facing some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how those issues have affected the family structure. What are your views on this issue?
Only this week, the South African government Home Affairs Department announced that it will start deporting those Zimbabweans whose applications for the Zimbabwe special permits have been denied. You just heard over the marvelous and the listeners, Gigaba, talking about it in Ndebele.
Yes, PJ, the South African Home Affairs Minister Gigaba, as you just said, actually said that of the 83,000 applications processed so far, nearly 2,396 have been rejected, and his government will soon start deporting those applications that were rejected. And that's a large number, PJ.
Yeah, it is a large number. Although there are some benefits, marvelous, that have come with seeking greener pastures in the diaspora, immigration issues to regularize stay in most countries outside Zimbabwe has, however, led to the breakdown in some instances of the family structure.
And that's why we are appealing to all our listeners out there for your view on the issue. PJ, nasi mchirongwa chedu, tida kufungoti gagaga, murimi ruwamai, kutitiende tine vanyarikani watoti mirira. Tichange tichitari sanenya ya yema pepa. Kunenyi kazakasi ya nasi ya nakunze kwe Zimbabwe. Kuturu kuona South Africa ili kuti iyo. Kune avo vasina kukwanisa kuwa na mapepa e Zimbabwe special permit. Vachange vachizore kwa kumusha. Asa kusiriko kwega PJ kune matambuzikwe. Nyaya yemapepa uyezve panyaya kuti unokwanisa kushanda here kana kuti ugare munyika iyi saka tatova nevamwe vanyarikana vedu asi ndichamboti kwauri kuti gagaga nesindevele kuti vamwe vanzwewo.
Lamhlanje uhlelo lethu asihluzeni bomama sikhuluma nge ngalabo asebathutha eZimbabwe besiyahlala kwamanye amazwe, kungaba zinduwo ezithile ezikususa eZimbabwe, kungaba kuya esikolo, kungaba ukuyaselela imuli yakho ngase South Africa, ngase England, ngase Melika, Australia, New Zealand, Canada, endaweni ezijiyeneyo zomhlaba. Ikanti ke nxa sesifikile ke emazweni wona lawo sidibana lenhlupho ezithile ekakhulu eSouth Africa. Liviki nje uGigaba limzwile ngumpathi ntambolo wendaba zasekhaya kwele South Africa, ikhuluma ukuthi labo abayenza ama applications abo bangatholi kumbe adinaiwa adeclinewa bazabiselwa ekhaya. Yilo uhlupho esibhekane lalo. Asihluzeni bomama lamhlanje ukuthi singenzani ukuthi sibe lenhlala kahle enhle. Ikanti ke njalo lasekhaya ukwehlukana kwezimuli khona lokho sokwenze kwaba lenhlupho lapha ezimulini, kwachitheka lemizi, kwachitheka lemijado.
Aiwa PJ, tazvinzwa zvawataura. Tochienda kune munyarikani wedu Muzvare Diana Zimbudzana, the program manager we Zimbabwe Exiles Forum. Tokuchingamidza ipachirongwa. Tine nasi tine madzimai akawanda ari kuti iwe tuda kunyatsonzwa kuna mai Zimbudzana kuti zvii zvavari kuita ivo sesangano kuedza kubatsira nyanya madzimai ari kutarisana nenyaya iyoyi yemapepa nyanya muSouth Africa.
Nyaya yemapepa yatinetei. Chinoneka chikuru ndechekuti mutemo weimmigration act wemuno muSouth Africa wakatanga kuchinjwa. Ndangoti kutanga kwa pakati nepakati pagore ra 2013 zvichizosvika muna 2014 naminista akanga aripo anonzi Naledi Pandor. Mai Naledi Pandor vachinja mutemo uyu vakazosiya chigaro cheminista of Home Affairs kuti zopiwa vamali sikigaba after my elections emswa 7 May muna 2014. Amali sikigaba vakasvika vakaimplementa new immigration regulation. Na new immigration regulation ndiyayaya ava kundo anoyazve haasi kungobata maZimbabweans bedzi, ari kubata vanhu vakasiyana-siyana. Nhasi ndandichiverenga panhau panotori nemhuri yeikoko kuamerica vakanzi vakapiwa 2 weeks vanga vari vamissionaries 20 years vari muno vari kuzingavadzokere kuamerica. Saka isusu kana tichitarisa kumadzimai zvikuru tinoona kuti vanhu vachibva kuZimbabwe vanotumwa nezvakasiyana siyana asi madzimai anenge achishungurudzika nenyaya dzemhuri ndoo vanenge varivo vanenge vakatarisa vana vamwe dzinenge dziri shirikadzi vamwe vanga vagara vasina kutombowanika otichiregai ndichiendawo kumhiri kwerudzi kwarimpopo ndinotsvakawo chouviri iriritire vanava saka pavanouya kunoku chekutanga mutemo wakamhenge uri nani usati wachinjwa waigona kuaplya zvako pemiti kugoiwana general pemiti yanga isinga yainesa asi zvaive nani ndobva kwazouyawo nyaya dzemadzp muna 2010 dzikabetsera vanhu vakanga vasina anonzi aya macritical skills asi chazovepo yezvinezvi ndechekuti kuchinja kwavakaita mutemo uku kwakabata mazimbabwens nenyaya yekuti vakadzisa dzp yanga yagara iripo iyayi ndokuunza inonzi zimbabwe special permit zimbabwe special permit yauya ine mitemo mina isina kunyanya kuti isina kunyatsotsakanuka zvakanaka kuvanhu
mitemo ipi iyoyo muzvare yezimbudzana mungoti gagaga tisati taenda tina muzvare kupe vakamirazve varoda kutaura
zvakanaka ii saka mitemo iyoyo kuchinja kwaita mutemo kwaakuita kuti vanhu vadzokere kumagariro avakanga vakaita kusati kwaitwa mitemo iyoyo vanhu vaiuya kuno vamwe vanochidinisa mapasipoti vobuda kunze vogara zvavo vari zvinyawo vamwe vanouya vasina kana mapasipoti acho vongogara vachisiyana ndikadhipotwa ndinongonosiyiwa pabed bridge mangwana ndiendadzoka saka kuchinja kwemutemo hakusi kunakira south africa iyo inogona kunge iri kuti tiri kuda kuti zvinhu zvitinakire hakusi kunakira muzimbabwe nekuti aakungogara ana iri mumamoko achitya kuti anodhipotwa
aiwa tinotenda PJ, we heard there from Ms. Zimbudzana, who is just saying it's not only Zimbabweans who are facing some of these permit issues in South Africa. She also recounted about an American family. But for tonight, our concern is for Zimbabweans. So I'll take it to you to engage with Ms. Kupe, who's also on the line.
Yeah. I saw Mugela Gushelo Nkosazana Kupe.
Yeah, well.
Yeah. When I get Nkosazana Kupe with social work, ikanti-ke ngathi ezemthetho lezi zengxenye ungaza-ke wabazazi kakhulu kodwa-ke ngile themba lokuba ubulalele unkosazana Zimbudzana ekhuluma lapho ukuthi imithetho le e-South Africa ephatha labo abavela kwamanye amazwe ikanti-ke kube le mithetho ephatha abezimbabwe kube le mithetho ephatha abanye bonke abavela kwamanye amazwe wena-ke zinhlupho bani osuke wazibona phakathi kwemuli zabezimbabwe
Okay. Hayi, ziningi izinhlupho ezehlekela abantu ngendaba ye-immigration. Okuqala nje yi-family disintegration. Asisenazo izimuli lapha esiba nomama, nobaba, labantwana phansi kophahla olulodwa. Sothola ukuthi maybe ubaba usebuye ngapha e-South Africa, wachiya umama labantwana, ebuya ngokuzodinga umsebenzi. Kodwa kuprocess yokufuna umsebenzi agcine naye esenendingeko zakhe njengomuntu wesilisa agcine eqala omunye umuzi ngapha umama labantwana bangawaziyo ngokuya kwesikhathi egcine sesehluleka nokuthumela leyo mali athe uyilandile ukuzoyisebenzela lapho umama labantwana sebe-neglected back ekhaya bayahlupheka abantwana bagcina bengasakhona ukuya ezikoleni ngoba i-school fees azisabhadalwanga mhlawumbe umama ekhaya naye bengasebenzi kodwa nje ezithengisela amatamatisi so at the end of the day uma bagcina senemizi emibili of which we call that unfaithfulness emshadweni so sibona imishado eminingi idilika kakhulu ngendaba ze-migration omunye weza ngumama kumbe ngubaba sesikubona kusenzakala on both genders so akunaza kuthi obaba yibo abakwenzayo kuphela kodwa nabomama labo babuye nabo bayenze ngapha kungaziwa bhekhe ekhaya umuntu agcine ezala abanye abantwana ngapha egoli ebesepretende ngathi yena vele kazange achiye imuli ekhaya abantwana bagcine begcinwa ngabogogo ogogo labo bevele bezigulela befuna ukugcinwa so nje i-family disintegration is the major effect ebakhona on families kugcineke kutholakala other effects ezilandelayo nazo nje ezi-affecta abantwana abantwana uma bekhula bengekho under iguidance yabazali babo kuba nzima ukuthi babe sendleleni balandele imithetho bagcine nabo mhlambe esikoleni besiba affected bengabi ne interest yokufunda bagcine nje bengena career begcine nje future yabo imoshakeni.
Mhm. It disintegration of families, Marvelous, that's what she's talking about. Mm-hmm. Yeah.
Thank you, PJ. I think we'll take our first caller, P. Chitewe. Makadi, CCP.
Chitipo Makadi.
I what? No kuchinga mizai, mchirongwa cheduche mazimai. Nasiruku faracha iso, trukona mazimai. Aka wanda, anga achitumira ma message kuti vachange vari kudakunge vari pachirongwa cha nasi. Pane, zvamunga de kutaura ire, taita rombora kanaka, tina muzvare Diana Zimbudzana. Ndi program manager we Zimbabwe Exiles Forum. Saka munogona kutaura zvamunoda kana kuvabvunza nekuti ndinoona kuti imi muri South Africa. Hello, CCP. Hello, CCP. Ah, PJ, nare dzedu dzinenge dziri kuda kuita shanje. Sipi andizie kuti pari zvino vaenda nekupi asi zvamira zvakadaro tomboonzwa kuti mai muzvare Zimbudzana vachiripo here panhare.
Hongu ndiripo.
Ehe, pana sisipi vanga vari kufona vari ku South Africa ndofunga tichaidza kuvatsvagazve nekuti nhasi tine madzimai akawanda ari kuda kunzwa iwo kuti nyaya iyo yemapepa iri kufamba sei. But before tatora kutataura nemi zvakare ndichambovunza muzvare kupe to just tell us in English, you were talking about the family dynamic that you're seeing there in South Africa. If you could just tell us in English, what are some of the challenges that are facing women, especially when it comes to these immigration issues, Ms. Kupe?
Oh, okay. Do you mean women who have migrated to
yes.
South Africa?
Yes.
Okay. I think one of the major issues that women face as they immigrate to the site, maybe let me take it all the way from the border. Mm. You know, maybe to those who have immigrated here through desperation and they don't have proper papers.
Ms. Kupe, I would just ask you to hold on for a little while.
Victims of rape.
Uh-huh. If you can just hold on, we have a caller, Ms. P. She may actually have a question for you. So I will take her because we had lost her line earlier on.
Okay.
CCP, Makadi enyu.
Ndiripo Makadiyo.
Aiwa, nare dzinenge dzanga dzamboita Jeras asi taura yenyu. Tina Miss Zimbudzana veku Zimbabwe Exiles Forum. Tinezve Sisi Kupe, social worker varimo mu South Africa, taura yenyu. Muzvare Zimbudzana kana muri kunzwa CCP mungava pindurwo here?
CCP vari kuti vanga vane vakambwa vakauya munomu gore rakapera kekutanga here kana kuti vanga vagara vari muno?
Ataura henyu navo varipo panhare.
Kana kari kekutanga pamapermit aripo aya hamuchakwanisa kupinda nekuti makanga musipo muna 2010 pazvakatanga. Iprocesi yekuti yanga iriwo prosesi yei. Zvamungaite nini pari zvino kana muchikwalifaya? Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa hazvo kana uda kuapply general work permit inova ye3 years. Zvinhu zvacho zvakawanda zvekuti ndinayo list yacho zvekuti dai ndaikwanisa ndaigona kutumidzirai. Kana muchimita zvinhu izvozvo munoenda kumusha, moenda kuhigh commissioner yeSouth Africa kuHarare, monopiwa fomu, moita mapolice clearance enyu, moita mamedicals enyu, moapply muri kuZimbabwe. Nekuti mutemo mutsva uri kuti hauchabvumidzi kuapply permit uri muno muSouth Africa. Ndochimwe chikuru chaakumedza pazviri.
Okay.
Aiwa, tinotenda CCP.
Ndekuti munogona kuapply asylum kana zvakazvino zvakare zvaakuda kunge muchikwalify. Asi kana muri Cape Town, Cape Town Refugee Reception Office yekwe akavharwa. Saka munenge makutoenda either kuDurban kana kuya kuPretoria kana kuenda kuMusina kuti muna apply asylum.
Okay.
Aiwa tinotenda CCP PJ unenge waita muteereri tombotora muteereri tisatadzukira kuna Miss Kupe.
Yeah. Kulomlaleli lapha unkosikazi Mlotshwa. Siya kwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi siyaphila linjani lena?
Hayi siyaphila.
Mm, wena ungaphike kwomhlaba?
Mina ngisembelewa.
Yebo phela. Ye, uyaluzwa udaba lolu olusegudwini. Wena ke sipha umbono wakho.
Uyaluzwa udaba lolu olusegudwini phezu kwabantu abayihlala kuseGoli. Abantu bekuvele abaningi, abanye kabala ama-passport. So ukuthi ba-apply, abaningi kaba-applyanga. Manje kodwa shabe sicela ukuthi iSouth Africa ikusizele kweminyaka emithathu wena.
Mm.
Ngoba hey. Vele sithila nge-South Africa, sithila abantwana baseGoli bona laba ama-border jump. Ukuthi sihle, leyakhathi esisikhayelale le ndlala embi, so sesithembe bona, sesibathelile nje ukuthi ngathi njazima kakuhle.
So umelele...
Akhotha wayibhesha, yabeselisibulele ngapha.
So kumelele bakhulekele ngoba le zulu lalo kalinanga kuhle, ngizwa kuthiwa vele le sivuna kulaluthe emasimini. Mm.
Lutho sase yakukhulekela hey bese icela nje ukuthi South Africa ikusizise nje kwa 3 years
ngales eh
ah shwa sikanile shwa sikona
mavelas mayemlocha ye mayemlocha vari kuti vo vane vana vari ku South Africa mayemlocha kwa mungangoti tisanangurira zvishoma nini kuti mimi zviri kukubata ise
ndibata ngifunge ino kuti niwana wangu ndokwa variko kokuti tije panapa vakomana ivo variko komanje avana mapermiti acha avana kuti vasi kushandira makampani vanozvishanda zviyazvekukachiwa zveku zvekuvaka zvekuita ma fitted wardrobe nema ceiling nema tiles ndomabasa avo saka avana kampani kuti ndavamirira kuti vatsvage mapermiti.
Mhm.
Saka ichingochema kuti South Africa dai angotiwira vedu kwe 3 years dzedzidzo nekuti you nenzara iri kuno gore rine zvese takadaudza vana kuti kuna hapana kana chekubata. Tinotodya South Africa ikoko isu.
Mai Mlotshwa mungade kuvunza mai Zimbudzana here tinavo vari paline apa kuti pamwe pane zvavangataurawo zvingabatsire vanakomana venyu vari kuSouth Africa. Mai Zimbudzana mungakwanisa henyu kutaura namai Mlotshwa vari kuti ivo vane vana vavo asi nyaya yemapepa iri kuti netsei vari imomo muSouth Africa.
Makadiko mai Mlotshwa.
Ndipo makadiko.
Ndiripo dambudziko rinoitika iro ridambudziko tinogara takataura nevanhu vekuhomafezi kuti imimi munoti imimi prosesi inopera asi vanhu vanoramba vachiuya zvekusauzi nekuti sauzi iri padhizi kana musha wako wotsva kwaunotanga kupotera kumuvakidzani zveusati waenda kure kuro kusouth africa ndokumuvakidzani vedu saka isu tinogara tivaudza tinogara tibvunzwa kunzi ye mazimbabwe ndiane kakraimu kuno tovati tipei purufu yokuti mazimbabwe nekuti hamuna kuvadhokumendi saka inyaya iyoyo kuti ivo vana vanouya kunoko vosvikotsvaka mapepa mapepa habudi vana vongodhisaidha kuti vangogara zvavo vachingoshanda vasina mapepa kana kune zvinoitika mangwana vemunhu wose anenge aita zvaanoita munhu anongonzi muzimbabwe chadii chadii muzimbabwe saka iyoyo ndo dzimwe nyaya dzatinotowereketa nazvo kana tichinge tasangana nevamwe vedu vekuhomafezi kuti aiwazvo imi rambai muchipa vanhu mapepa zvinhu izvozvo zvagara zvichapera ivowo vanhu vekusouth africa vakagarawo kuzimbabwe kumozambique kuswazindi kupi kupi kunyika yetati yato asi
yavazongotogovakaaaaa
saka isu tinoda kutotenda kuti mune vana venyu vari kuno vari kukwanisa kukuriritirai nekuti hakuzi kwenyu chete ndazwa muchiti muri mberengwa ini ndandina maini vangu vangu vakawanikwa kwenyu mberengwa ikokoko iye zvinezvi makuva anocherwa nechemberi vana vadiki havako vari kuno saka inini motoramba muchinamata kuti havabatwi havadhipotiwi nekuti haaiyo zvinezvi kuti tinyatsohwisisa kuti home affairs yakanangepi nenyaya dzemapepa haa kana nesu hatina kana nero muromo
aiwa mai Mlotshwa
mwari kuti dai vangopfindira wavo vedu
totenda mabatsirikana mai Mlotshwa tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa
ubatshele laba abantwana ukuthi yena nabahambe ezinhlelweni ezinjengezabo nkosikazi nkosazana zimbudzana ukuba bayithola labo amacebo ukuthi bangathola njani amaphepha.
Kanti yena unkosikazi zimbudzana ngicela iphone number zakhe.
Hayi sesizakufonela ke ngemva kohlelo ukuze sikunike.
Alright.
Kulungile. Alright. Siyabonga.
Okay, la ngiyabonga.
Bye bye.
PJ, we seem to have a lot of WhatsApp messages that have actually come in from some of our valued listeners. And we're going to read a few before we progress to the next half.
Remember, we asked Ms. Kope if she could elaborate the problems that she has seen amongst the Zimbabweans.
Yes, we had. But I think we'll just read one or two and then go to Ms. Kope. Simbisai says the economic meltdown continues, so the breakdown of the family unit is likely to remain unabated. And we have Enoch, who says God's original plan was that families live together till death do them part. But the state of things is saying no. And Matthew says it is true, not only are orphans, but also marriage breakups and massive prostitution. So, you know, it's a mixed bag from some of our listeners there on WhatsApp. PJ, and for now we also have Millie, who is calling in from South Africa. Sisi Millie, muripo eripa phone up. Hello, Sisi Millie.
Ehe.
Aiwa, mukwanza njoo toku chinga miza ipano pa chirongwa chedu. Tukutaura nini ya mapepa? Imi ndruko na timu kwa South Africa. Pane juu kushunguruza ere. Zamgade kurukura nijazo.
Mapepa ano to shunguruza like ini ne kutanga. Nakangu eti wa 4-6 months. Injato mrungu wangu anto itazo kutone zela. Teni iti yoyo. Ndaifanga kuti ndishandise kuenda mhiri kulike kuti ndiite visa rekuenda kumhiri but ndakatadza nekuda kwekushayiwa pemiti iyoyo. So even now murungu wangu mufore nawo, saka handikutoziva kuti chii chichaitika since ndakareceiva mamessages ekuti mapepa enyu agamuchirwa chichi muchakonerwa nanhasi handisati ndakonerwa, saka nditori wanidi kuti ndizive kuti chii chichaitika.
O imi makange matonyoraiwa mapepa emaZSP asi mangomirira kunzwa.
Ehe.
Ehe. Aiwa nokuti tiri kuona Minister of Home Affairs vagigaba vanga vari kuti ivo pari zvino kwakaproseswa maapplications anosvika iwo anodarikidza ma8,000 asi vachiri kuenda vachiprocessa mamwe. Saka tinofungidzira kuti aiwa munguva inotevera muchange makunzwa kuti zviri kufamba sei.
Aiwa tingatenda kana zvakadaro.
Aiwa tinokutenda izvedu.
Ma problems tinongo kuti dai mwari vangoti nziro onyasha tione kuti tiwane mapepa iwoyo makore iwawo acho akapfuura zvavo. Maybe pamwe tinenge takufunga zvimwe.
Aiwa tinokutenda isisi neli kunge manga muinesu pano pachirongwa.
Aiwa
rambai makateerera vhiki nevhiki musaneteba ndechenyu imi madzimai. PJ, I think we'll take Ms. Kupe on our next half because we have just a few minutes left, so we will not do her justice because she seemed to have some very interesting points that she wanted to share about some of the challenges that are facing women in South Africa. So I think we'll have to thank our guest and we'll ask you to stay on the line, Ms. Diana Zimbudzana, of the program manager of the Zimbabwe Exiles Forum, and Ms. Henrietta Kupe, a social worker based in South Africa. And I think we'll also thank some of our valued listeners who seem to be really active today, PJ, and have been really supporting this program. And we'll, you know, continue with the program. But for now, we're migrating to the internet, and you can catch us on www.voazimbabwe.com, where we'll be live streaming. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Okwamanje sesithatha leli thuba lokuvalelisa abalaleli bethu aberediweni, kodwa ke siyaqhubeka ngohlelo kodwa sesisebile njini kuwebhu ku-www.voazimbabwe.com kumlumbi njalo www.voa.com. Mupraxitis Jeremiah.